A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, May the 9th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the High Court ruling, which declared MDC leader Nelson Chamisa and Vice President Elias Muturi illegitimate leaders of MDC and ordered the party to convene an extraordinary congress to choose a new leader after a month.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-226-19-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kHz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right away. You can go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
And on today's topic, the High Court on Wednesday declared Nelson Chamisa an illegitimate leader of the MDC and ordered the party to convene an extraordinary congress to choose a new leader after a month. And not only the party leader Chamisa and his vice president Elias Muturi.
And the MDC immediately said it would appeal the ruling and continue with the planned leadership congress this month, where the party is expected to elect Chamisa as the permanent successor to founding leader Morgan Tsvangirai, who died in February 2018.
And Chamisa, who's 41 years old, rose to become the MDC interim leader last year amid opposition from internal rivals, which split the party into two factions, with the other led by Thokozani Kuphe. Chamisa then lost a presidential election to the ruling ZANU-PF's Emmerson Mnangagwa, but says that poll was rigged.
And the High Court Judge Edith Moshore ruled that the process that took Chamisa to the helm of the MDC was unconstitutional and therefore null and void. The ruling followed a legal challenge from a party member to Chamisa's leadership.
But the MDC says the ruling was part of a wider plot by Mnangagwa's ruling party to destabilize the opposition party.
And in a statement through her spokesperson, Kalipani Pugeni, Kuphe said her party welcomes and accepts the judgment of the High Court of Zimbabwe in Harare, adding, "This victory not only vindicates Dr. Kuphe and those in the MDC that have always stood for principle over political expediency, but it's a victory for all democratic forces and the rule of law in our country."
Kuphe also added that she is contacting the Secretary General of MDC, Douglas Monzora, and other elected leaders to see how best they can implement the ruling of the High Court. What are your views on the issue? Yeboge, kulabo abasanda ukusixhuma lamhlanje ke lamhla sihlaziya isinqumo sedale laphezulu ele High Court sona isinqumo yokuthi umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, kusiyo umkhokheli oqotho waleli bandla. Njalo, kanye lo msekeli wakhe, umnumzana Elias Muturi, laye kakhethwanga ukuhle. Siyakhumbula ke ukuthi kwake kwaba lokuxabana lapha okwabangela ukuthi ibandla le-MDC lona seladabuka phakathi kwezikhathi eside laphinda futhi laqamuka laba yizixa ezimbili, elinye lahamba lo nkosazana Thokozani Kuphe. Sizwile ke njalo iMDC isithi hayi yona izabuyela njalo yemangala imithethwandaba ukuthi sinqumo lesi sesulwe. Beqhubeke njalo ngomhlangano wabomkhulu weCongress okhangelela ukwenziwa ke kuyona le inyanga. Kodwa ke yena umnumzana Chamisa uyakusola lesi sinqumo, bathi mhlawumbe libandla leZANU-PF elizama ukuthi libehlukanise. Kodwa sesibonile ke njalo Nkosazana Khuphi lapha sibonile umbiko wakhe owethulwe isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Khalipani Phokeni esithi yena hayi basemukela lesi sinqumo sifanele ngoba bona bakhwetshwanga ebandleni ngokusemthethweni njalo uthi yena usezakhuluma ke lo nobhala jikelele webandla le-MDC umnumzana Douglas Monsora ukuthi bengenza njani ukuthi isinqumo lesi sisebenze besifake njani ukuthi sisebenze osokwenza ke ngukhanya ingani usebenza laye ngakho ke lokhu sokwenza ukuthi ibandla leli lingani selikhanya selokuxabana okukhulu ke sizabona ukuthi kuzawela ngaphi induku loxaxaxa
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro nhasi tiri kumbotarisa isu zvematongerwo enyika apo nezuro takaona pachiturwa mutongo wekuti mutungamiri weMDC vakagadzwa zvisiri pamutemo pari zvino tinoona kuti tiri kunzwa kuti vekwa amai Khuphi vatotaura ivo kuti vari kugadzirira kuti vaende kunotaura nebato reMDC vaDouglas Monsora vachiona kuti ivo remango wana ringa mire sei. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kuziya ipo pano kuti tinzwe kuti chizvezvo chichaitika mune ramangwana tichitarisa kuti iro bato reMDC rakatarisana neCongress asi uyezve takaona mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vachiti ivo Congress iri kuenderera mberi nevamwe vavo vakaita musangano nevatori venhau nezuro asi regai timbonzwa ivo vari kupikisa vakatura nyaya iyi vachiendesa kumatare pa video yavakaita nezuro kuti chii chakaita kuti vafunge ivo kuti vaendese vachamisa kumatare regai tinzwe kwavari
Me casting my vote, I expect change.
They will need jobs. A lot of young people in South Africa are not working.
We assume that Chamisa is a legal practitioner. And because he is a legal practitioner, he should respect the decision of the court. If we are now talking about the contempt of court, I think the legal provisions in which of all of people who or which are attended to people who don't take seriously what the court rulings are well known throughout Zimbabwe. So those will take their own course. So it's not for us to be the policemen of the High Court or anything. That's not our job. But like I said before, or like we said before, we are fighting on two fronts, from a legal position, from a legal front, and from a political front. And if you are talking about a political front, we do have issues and things and practices and programs which we are undertaking at the present moment to ensure that the party goes back to its original founders. And that's what we're talking about. And those who want to join the MDC, there are provisions within the Constitution for that to actually happen. There are rules which need to be followed. We can't have a situation where somebody comes from another party, as the G40, for example. The G40 we have been fighting against to actually become the decision maker in the MDC. That is not permissible within the constitution which we actually uphold. We are saying there is a provision for him or for those kind of people to be rehabilitated, for them to know what actually happened, what are the rules and what is the culture of MDC. And that takes time. It's not something that can be done overnight. So we are saying that we do have provisions, we do have programs which we are actually putting together. We are going around the country talking to our structures, and fortunately, if I should say so, most of our members, the bulk of our members, do understand where we are coming from as supporters.
Apo tanga tiri kunzwa kune avo vakatora vachamisa vachivaendesa kudare pane mutongo wakazoturwa nezuro regaiti mbonzwa zviri kutaura nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamusoro pezviri kuitika muMDC.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu ya confirm zvataitaura kudhara kuti pakashaika wamugenshangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political developments kubva pakashayika vatsvangirai kusvika nhasi chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vachamisa vakwanisa kuunganidza futi bato raara kupara papakufa vatsvangirai vazhinji vaitoti tsvangirai achafa nebato rake vachamisa vakwanisa kuunganidza zvevanhu vakati atinoti mobilize party again vakaenda kusarudzo dzemutungamiriri wenyika kwavanotonga vakahwina vamwe vanoti vachamisa vakahwina vakabiridzirwa but zvisingakakavadzani nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes dzisadzambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates izvo razaizvo vachamisa vanodiwa nevanhu uyezve vane vanhu vakawanda zvadaro wana mai kupe waifanira kunga wakatsiwa tsvangirai dai zveconstitutions zvakatevedzwa vanga vatoitawo congress yavo vakakontestawo maelections iwavo vakadyiwa saka ende pane nguva pazobuda judgment yazobuda nguva yacho iri yatinoti pachirungu yacurious tikataridza kuti MDC congress yaakuda kutoitwa manje manje paakubuda judgment yakadai yeti pane maimportant political developments akatoenda atingati pachirungu judgment yaout of time
dambudziko riripo nderekuti tikatarira bumbiro romutemo reMDC muchaona kuti kune zvanga zvichiitwa atingati maprocesses akamboitwa akawanda wanda adata kuti panzi pata maconstitutional amendment nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti izvozvi kuti vanhu vahwisise kuti bumbiro chairo chairo raishanda pakaenda vachamisa nderipi munogona kutozoona kuti mabumbiro anogona kubudiswa akati wandei saka panyaya iyoyo tingangoti pane yetingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kubudisa mabumbiro amwe anogona kungasigira zvakaitwa amwe anogona kukasvipokana nezvakaita saka ina handizivi kuti High Court ava vashandisa bumbiro ripi nokuti sokuona kwangu kwava nemabumbiro akati wandei kuMD
po tanga tiri kunzwa kubva kune nyanzvi dzezvematongerwo enyika vatsangweme navamudzengi vambotaura nemutori wedu wenhau Blessing Zulu vari kuZimbabwe asa
yebo ke kulabo ke abasanda ukusixhuma sixoxa ke ngodaba lwesinqumo somthethandaba ophezulu esokuthi umnumzana Chamisa kusengumkhokheli oqotho ebandla le-MDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo solokhu kwatshona owaye ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai okwenza ibandla leli laqamuka phakathi ngakho ke siyacela ukubana nxa ulalele usithumele umbiko wakho ungene kuhlelo siyambona lapha umsunduza Ndlovu uthi yena simtshayele ucingo njalo siyabona lo Nkosinathi Mhlanga Chingandebele loza siyathaba ukuba lani kuhlelo lo Austin Ncube kanye lo Pamela Khumalo hayi sizaxoxa lawe nje ngemzuzu elandelayo Ndlovu
aiwathi nemunyarikani wedu wekutanga we have our first guest Makadi amai Margaret Dongo
aiwa tiripo yedu Makadii nemiwo nevateereri
aiwa isi tiri wadi tiri kuona muri kuona nezuro takawana pachiturwa ipo mutongo nedare rekuti vachitaura ivo kuti vachamisa pavakatarira constitution nezvimwe havasirivo mutungamiri chaiye weMDC munoona sei zviri kuitika izvi munyika takatarisa imi semadzimai vakarwa hondo nezvimwe zvakadaro zviri kuitika munyika zvinorevei kumadzimai
Mazedas unoziya chisi achierwi musi wacharimwa ndozvinotaura vakuru nyaya iyi yaifanirwa kunge yakagadzirwa kare yakagadziriswa kare kubvira pakaita kupukana na Toko angari deputy president paifanirwa kunge pakagadzirwa kudhara ndakatombozvitaura kana paYouTube zviripo kuti kana paita dambudziko musari njenge nekuti mangwana muchazoona richibuda nekusere naizvozvo zvaitotaridza kuti nyaya iyi haipere nekuti yakanga isina kugadziriswa. Saka nemamirira zvaita zvinoziva kuti zvichakachamadza vakawanda. Dambudziko ratiri kungoita muno munyika ndiriri. Kudai kuti mutongo uyu wakauya uri in favor of Chamisa, the judiciary yanga isingaitwe paint black. And kudai mutongo uyu wakauya uri neimwe nzira, the same would have happened. Asi, I think tinofanirwa kurespecta judiciary system yedu, nekuti tisu takange tiripo. Tisu takaingi trepe. Ezinezi ya open in terms of appointments hao. Saka izo ndozi mzimuzi noda kutarisirwa. Asi ndo tarisa kuti ima effects acho akamira sei. Ina nduoni paine effect ziri serious pana Chamisa ini. Bozo Chamisa belongs to a different political party right now. He is the president of MDC Alliance. That's the understanding I have. He's the president of MDC Alliance. Yes, there was a challenge because he contested as MDC. And I don't know what the courts are going to do now that he's no longer in MDC, but he's in MDC Alliance. I still need to be educated on that.
Tiri papo maidongo, tinoona kuti mazuva apfuura yavakataura ivo kuti vaakubva kushandisa kuti MDC Alliance vaakunzi MDC pari zvino. Zvinosandura here mafungiro enyu izvi?
Hazvisandure mafungiro, but zvinotozokonzeresa zvakawanda.
Sei muri kudai?
Nekuti mukaona, zvinokonzeresa zvakawanda nekuti mukaona kumbopatsanurana kwavakaita. Pane umwe akasara neMDC. Papa ni MDC ya wangbe, kuzuti MDC ya wabiti. Saka zinoto konzera ime mirijonga ya kati wandei. Inini ndino daira kutu, dai wangavari wanu wakura mpfungwa. I think utinya ino da kuhitu wandei kuti, zavari MDC Alliance. Ndawachungu ramba wari MDC Alliance iyo yo, ya waka kontesta wari.
Mombo bata makadaru sa.
Understand with our next guest, Swithin Chirowota. He's the MTC spokesperson for the Bulawayo province. We welcome you to the show.
Thank you, ma'am.
Yes, I'm sure you were listening to the last speaker. That's our guest, Miss Margaret Tongo, and what she has just said, but what is the party, how does the party, what's the party doing today, and what's the party saying about the latest developments on this issue?
Well, I should say that the party position was well articulated by the national spokesperson, Honorable Jacob Mafumi, yesterday, and what I should be saying this evening is not to supplant what he said, but probably comes in as ancillary or supplementary. Right, if you look at the judgment, it is important to go back to the history of that particular conflict, and which is that when the late President Tsvangirai appointed President Chamisa, and Vice President Elias Muchiri, there were people who actually took up that case to the High Court. And if my memory serves me well, it was a Rice from my central and a Murimoga from somewhere around Bindura. And their action failed. And as such, the actions of the appointment made by President Tsvangirai at the time was found to be above board. I have an audio of Secretary General Monzora at the time actually saying that it was constitutional. And within the coming days, I'll be releasing that to the media because it's something that was in the domain of the media anyway. So after that appointment, you then get the same High Court now departing from its own decision and I thought that is some form of mischief. I think those who have done elementary law would know of the principle of stare decisis et non quieta movere, which means the court should stand by their decision and not depart or disturb settled points. It was therefore settled that the appointment made by President Tsvangirai were above board, and the High Court cannot now revisit its own decision and set it aside, especially at a time where our party is now geared 14 days before its Congress. Yes. This decision would have been most welcome at a time when the party would have been able to make amends.
Yes, and just briefly before we take a caller, we saw that Dr. Thokozani Kuphe has responded to these developments, and she's saying she will soon be contacting Mr. Monzola and other leaders to see how they can implement this court resolution. Do you think he could be involved in this?
Who could be involved, ma'am?
Dr. Thokozani Kuphe is saying she will soon be contacting the MDC, Secretary General Douglas Monzola. We don't know if she has done so already, to see how they can implement the High Court ruling. What's your interpretation of that statement?
Well, Dr. Thokozani Kuphe has always had a political axe to grind, isn't it? And yeah, she's always disbanded from the moment she was expelled by the MDC National Council. But you see, what is important is to realize that despite her feelings, there has been a lot of changes in the composition of the MDC, and there have been many events that have proven that Nelson Chamisa is actually the one that is chosen by the supporters of the MDC.
Okay, so thank you. We'll elaborate on that shortly. We'll come back to you. Thank you very much. If you can just stay on the line.
Regate Mbo, Tora Mtereri Wedu. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukutora Nani, uyezwe Murikupi.
Na Shumba, Gokwe Kana.
Murikupi.
Kugokwe Kana.
Oho, kwakadi Kugokwe Kana.
Kwakanaka chaizvo.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mudariro pari zvino vashumba.
Dambudziko randiri kuona panyaya iyi anononoka kupinda. Vakupe vakamboitawo kongiresi yavo vakapedza. Vachamisa vakuita saka zviva kuti pazouya izvi paita madevelopment akawanda. Zvanga zvauya panguva vanhu vachiri kunetsana zvanga zvakanaka. Asi iko zvino izvi zvaikuya sekuti zvinhu zvaakuda kukanganisa zvanga zvatorongwa kare. Saka apa ndiri kuona kuti nyaya iripo hapana chinobuda apa, kusara kungoti vakupe kana vachida kudzoka kuMDC ngavangodzoka neimwe nzira isiri kushandisa zvataurwa nekoti. Ava veMDC chakangonaka ndechekuti ngavaendere mberi vagadzirise kuti vangazvigadzirisa sei kuti pave nokuwirirana, asi chandiri kuona apa hapana chinochinja apa pane zvakarongwa kare. Nyaya iripo chete ndeyekuti musangano weMDC ngauende mberi nezvaunga uchiita pakudzokera kumasure apa kwakakutaura kubvisa, nokuti pavava iko zvino nemari dzavanga vabisa so far idisturbance hapana chingabuda apa kutora kungodisturba zvatorongwe takare. Ndo zvandiri kuona ini.
Muri kuona vamwe vemunharaunda dzamuri kugara vari kunzwisisa here zviri kuitika izvi? Zviri kutaurwa here panhepfenyuro? Zviri kumbofamba sei ikoko?
Zviri kutaurwa panhepfenyuro, but iconfusion pazvava izvozvo izvi. Yaita confusion isingatadzi kuti panoda kuitwa chii, chinoda kurongwa chii, because nyangwe iye mutongi watonga chaizvo atonga aita sekuti pane changa akavavara, because nyaya yakamhanharwa kare. Ko anga akamirirei kuita judgment? Ozoita judgment paita madevelopment akadai.
Aiwa, mashoko makukutu amataura. Tinokutendai chaizvo vashumba.
Tinotenda.
Ameno kana muda wambotaura nechirungu.
Nyaya yandoda kutaura ndechekuti chete vanhu vanovavarira MDC, ameno chainogumbwa kuMDC kuti chii.
Aiwa, mashoko makuku tu vashumba tinokutenda icha izvo.
Tinotenda.
Ehe, bye-bye. So we're hearing there from our caller, Mr. Shumba, who is in Gokwe. He's saying that he's very surprised at what's going on. But he says, I asked him that, so is the information filtering through of this development that happened yesterday? He said yes, but there's a lot of confusion. A lot of people don't really understand what's going on. But he feels that the MDC should move forward and have their Congress and just do things that they have been doing before and not to be deterred by this ruling.
Yes, interesting perspective there. And lapha sezwa nje ukuthi abalaleli abaningi abanye babuzisisa ukuthi kambe lokho kuhamba njani, abanye bathi hayi mhlawumbe umthethwandaba ungabe uthatha uhlangothi, kodwa siyabona abanye njalo ababhalayo lapha ukhasi lethu leFacebook labo bathi hayi uMangoye uyasola. Ngizabuyela kuwe njalo Mnumzana Chirotsa ngamafitshane ukuthi ukuzalandela kuyini kathezo. Siyabona ukuthi ibandla lakho lithethe isinqumo sokuthi ngempela lizaqhubeka liye ku-Congress lenze konke konke, kodwa libona ingani kuzaphazamiseka yini nxa lapho njengoba sitsho uNkosazana Khuphe ukuthi sokumele abone ukuthi isinqumo somthethwandaba siyasebenza.
Bengijayele ukuthi nxa ngihamba emthethwandaba ngizwe omantshi bekhuluma i-SQSD. Ona the horses have bolted. Sijithi amabhiza sephumile vele asegijima amabhiza. So into engiyibona lapha ukuthi umama Makhube usele party yakhe ubaba uChamisa waqhubeka njalo kwatshintshwa ibizo. So angiboni ukuthi kule nto engaphazamisa indlelo sebandla.
Mhm. Hayi kulungile ububambe khonapho
manje. Ah mina kana mstora shona Thimbo ovunza mkoma.
Yini?
Ehe.
Ndichirodza.
Ehe, tipe upfungwa dzenyu mune zviri kuitika izvi muri kuzviona ose.
Ini ndo funga kuti zvinene chekuita ne government. So ndiri kufungidzira kuti kana sei government yango pindirawo mukati chinakirawo nenyaya dzemudhaunzwa padare. Asi vazokanganawo kuti pakazoita musiyano pakati pebato raMai Khupe nerutungamirwa naChamisa. Kuti Mai Khupe vakaitawo Congress yavo, vane pati yavo yakazvimirira. VaChamisawo vakatozopinda vakabatana nevamwe vakafanana na Professor Woshi Mencube na Baba Tendai Biti nevamwe. Saka zvichireva kuti zvengwa ari kutarisira havachakwanisi kuti vazviwane nekuti bato rasiyana.
Saka remangwana rakamira sei? Muri kuita Congress rini uyezve zvakamira sei ipapo?
Congress iriko 24, muswa 24, muswa 25, 26, Congress iriko. Zve koti ndona kuti zviya zvinonzi muchirungu harmless thunderbolt, noziya zviya zvinoitika mapanangana aya anongoti shii, pasina kana kupenya, hapana chinotyisa paya. Saka angoti party Congress iri kuendera mberi.
Aiwa mumbobata makadaro. Amai Dongo ameno kuti muripo here? Pane mubvunzo wamaa muchida kubvunza. Mubva maabvunza vachirodza varipo apa panyaya yemazita eparty. Mai Dongo kana muripo?
Ndichiripo.
Ehe, taurai.
Inini chiri kundi inini chiandiri kuda kubvunza ndechekuti pane mazita matatu. Pane MDC Alliance. Pane MDC ya Wanube, pane MDC ya itunga mewa na wabiti. izi zinga kunzire kupokana kana kwa zinga sekte MDC Alliance sei chechipiri ndoda kuti andioni zvichitadzisa kuti vachamisa ne alliance yavo kuti vakuva continue kuti vaite congress yavo nekuti ritori bato rasiyana nebato rari kukwidza izvozvi. Chandinoda kuti vanhu vaziye ndechekuti politicians at times they behave like wind that blows from different directions. Why I'm saying this, there's a question yamavunza about zvataurwa naDr. Kupe kuti tichaunganidzana navamunzura kuti tizoona kuti tobatira pamwe chete zvakadii. And I think it's the right of every individual politician to make his decision. But chinhu chikuru chinoda kutaurwa ndechekuti kana mangoona paita makakawana makagakava gadzirisai in time nekuti zvichazouya munzira yakasiyana. Saka zvinhu zvakadai it's a lesson for MDC Alliance, it's a lesson for President Chamisa. Ndinombotaura navo ndichivataurira kuti zvinhu zvakadai izvi haikona kungozviita brush out. I think you need to look at it seriously. Nekuti takatarisa izvi zvikumadzimai mukatarisa hurukuru yatiri kutaura nezvayo izvozvizvi yakatangira pana Mai Kupe vakanga vari deputy ivakaitwa sideline. Saka how do we know kuti mangwana pane vamwe vakadzi vachaitwa sideline pakaonekwa pachiita zvakadai? Saka zvinhu zvinoda kunga zvichigadziriswa. It was important as a show kuti ingadai vakaita congress iyoyo, extraordinary congress, dai vachiona kungwara kwakaita Zanu. Zanu PF haimirire Gakava kuti riende mberi. Pakapinda vamunangagwa chavakatanga kuita congress yekuita endorse that extraordinary congress yakava endorse. And andioni kuti chii chakatadzisa kuti vachamisa vaite kana dai vanga vachangopedza maelections dai vakangoita that extraordinary congress yekuti iva endorse sa president. But hazvina zvazvichaaffecta kwavari pamusana pekuti vakutungamirira rimwe bato. Handizivi kuti nyaya yemazita iyi yakakosha zvakadii, but maonero angu inini nebato ravainaro vane sapoti inokwanisa kuti vakaita nemazvo zvinofanirwa kuitwa mudemocratic society vanokwanisa kuita pull through. Saka ini zvandinongoda kukurudzira chete ndezvekuti ndapota musaite madzimai zvikorobho, nekuti madzimai akasimba chaabata haaregeri, vanonzi ana chagwinyira. Saka zvinozokuaffecta imangwana kana dai mamuchiva andamaina zvenyu. Asi ndiri kutaura kuti batai madzimai zvakanaka mumapato enyu.
Mombobata makadaro amai Dongo. So I think you have a caller, then we'll come back to Mr. Chirodza. I wanted him to ask. Oh, I understand the caller drop. So Mr. Chirodza, you had the question that amai Dongo asked. Can you please answer? I think she was
okay,
asking for clarification.
Okay, I want to start on the last concern she raised, that there is abuse of women in the party, and which I think is not true. In fact, I don't think I know that it's not true. Because Ani Kupe herself led a faction which violated many women, which is why a majority of the women in the National Council voted against her. So there isn't any question of her trying to get sympathy through the press. And it is not for the MDC to say these things aloud, but these things are mentioned, especially when there is when the people allege things that are wrong. She herself led violence against supporters of Nelson Chamisa.
Mr. Chirodza, I think on that one, because she's not here to defend herself, we will skip that one. And can
right.
you just answer on the name?
I go
the
on
question.
To the
yeah.
issue of the name. As far as that Congress that Thokozani Khupe held after expounding from the MDC, that she termed it MDCT, and you saw it on the on her campaign papers during the 2018 elections.
Mm-hmm.
Her party is called MDCT. But you notice that for the purposes of constituting the party, the party led by President Chamisa is not MDCT. It's mm-hmm. a different formation altogether. It's called MDC, which is why I mentioned to a very difficult moment for Thokozani Khupe in executing the demand of the court, because then you must have delegates who are willing to go by the court order. But if they don't wish to be led by Thokozani Khupe, how then is the court order going to be implemented? Because the majority of the people that she left in the MDCT have now changed allegiance and are now following Nelson Chamisa.
Mm-hmm. Please hold on. We have two callers, and there's a question here from Mainiko. Hans Maviko warega maidongo vachitaura on behalf of Kupesei asiwarambidza. Avo vari kutaura kuti vataure pamusoro penyaya ya vanga vachida kutaura pana Mai Khupe. Tichadzoka kwamuriga itimbotora makola, sir.
Yes, zvakuti Silo Mnumzana Mkwananzi ecingweni, siyakwamukela kuhlela.
Yebo.
Ye ungacho awakho.
Hayi, silulalele hlelo lolo sibili lati khonapho.
Ye ngisingayiphambili u ayiqhubeka.
All right. Indaba ekhona lapha ukuthi ulokhuzeni Thokozani Khupe singathi nguye nje okusokhanya ndonga leader endabeni leyo ukuthi sekhokhelela ukuthi ulo umnumzana Chamisa engathiwa wakhethwa ngendlela engayisiyo ose wavele waphuza into zakhe. Nxa kukhona ofuna ukukulungisisa kababambane kona isikhathi sisesekhona kwenze ngalungisisa njani.
Ye, ubone ngani bebambane njani khona sokwehlula isikhathi sonke lesi?
Hayi, ukubambana kwabantu akuhluphi, bengahlala nje labo phansi. Ngoba akubamba vele ukuxabana ngaba khona kodwa abantu bayathatha behlala laphana bebonisane nje kodwa ngokuhamba kwesikhathi bebuyelelane ngoba kusina kudedelwane.
Namhlanje ngoba nje ugagisa sechonjalo.
Hayi, kuyatholakala ngoba lathi njengoba sasesikhuluma ngokunjalo kodwa vele uvele ngesibantu kuwe vele zonke izinto kwenzakala abantu ngabe sithi bayabambana.
Yebo. Hayi, sibongele kakhulu Mkhwananzi, ngithemba labo balale.
Hayi, siyabonga ngisebhotswana.
Hayi, kuhle. Sibongile ukukhuluma la. Hello, caller. Tukunzwa kuti nemwe mutereri. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tukusaura nani uye zve muri kupi?
Ndozi Webby, ndiri kumakoni not.
Taurai tinzwe mukoma Webby.
Ini ndiri kuona kutika. Nyaya yavo ika. Dai wakaita nguva iyoyo. Iko zvinezvi wakutaura iye zvinezvi. Nekuona kuti uchamisa iye zvinezvi aronga bato rake zvakanaka zvinhu zvake zvese wanhu ma-18 akatomutsudza kuti ave leader weMDC asi iye zvinezvi iwo akuchitanga kuti haasi kunani kumasupporters atori mupresident wavo ndiwo waikuda ende ndiye waari kuzovhoterwa sandai akaita extraordinary congress nyange wauyiwa namai Khupe wacho wachangoraswa nevanhu nekuti vanhu vatosarudza pfungwa dzavo kare.
Aiwa, mashoko makuku, tutaurai henyu mubva mapedza.
Ya, nekuti isusu ka hatisi kuda zvekuramba tichitenderedzwa tikutambura nenhamo muno munyika munomu asi vanhu vanoramba vachida kuti vhiringidza chete hatichadi izvozvo munhu atasarudza ndiye kuda chamita iye.
Aiwa, pakanaka imanyatso uya mukataura makazvimirira. Pana Violet Chirosa Chitungo atanzi true caller, saka muri kuwanikwa vazhinji vari kunyora vachiti vari kubvumirana nezvamataura. Asi sister, tinokutendai mukoma muri kutaura nesu pari zvino. Ndoda kumboverenga mazwi anyorwa na Lydia Mudila. Muve nezuva rakanaka hanzvadzi.
Tinokutendai.
Bye bye. Madzimai akawanda vari pano.
havasi kunyora manhamba kuti tivafonere asi vari kunyora zvakawanda chaizvo mucomment section uyu. Ndirikuona Lydia Mudila ari kuti Hanzi Kupe was invited by Chamisa multiple times last year but she refused. Let's not blame Chamisa here. Apa wataura zvakawanda Violet Chirosa Chitunga Hanzi vane makaro Hanzi wozoonekwa munhu afa ndokutorwa kuri kuita Violet panapa etwewo mutero akuti ndifonereiwo please ndoda kupinda muchirongwa. Courtney Mempi ari kuti please ndifonereiwo ndoda kupinda. Kumbuzo Mlalazi anogara achititeera ari kuti ndifonereiwo. Lydia zvakare ari kuti pane pandati kuna mukoma vanga vari panhare hatingataure nezva maikupe zvavanga vari kutaura nezve violence ivo vasipo. Saka Lydia ari kupokana nene ari kuti mavhi apa unenge watora masaidi. Aiwa isusu tinotema tisina kwatakarerekera. Gogovanata vari panapa vari kuti nhai zvenyu, by the time our president died, Mai Kupe was no longer involved. She stopped attending meetings and from there onwards RTA moved on without her, appointing new executives. Therefore, the coming in of Nero. Ndokuti kutaura kuri kuita Gogovanata. Mainiko ari kuti kosei masiya Maidongo vachitaura on behalf of Kupe. Handizivi kuti ipapo Maidongo mataura here on behalf of Kupe pamataura apa. Regei timbodzokera zvake kuna Maidongo. Pane vari panapa vari kuti madzimai muri kuplaya the woman card. Hanzi muri kutaura muri kushandisa iroro nyaya rongoti madzimai madzimai. Munoona sei apa?
Andina kutaura ndakamirira mai Kupe. Asi ndapa mufananidzo wezvakaitika pakutanga zvakazokonzera mirizhonga iyoyi. Andina kutaura ndakamirira ndapa mufananidzo. Ndoda kuti ndinyatsotsenura nyaya iyi.
Hataurai.
Nyaya muri kutaura nezvayo mazvi. Muri kutaura pamusoro pemunhu akaona 2 million votes. It's not a joke. Already he's got a following. And I don't think he needs to have a sleepless night over the judgment. Suppose it was me, I wouldn't have a sleepless night. Because it is not the courts that are going to vote. It is the people that are going to vote at the end of the day. And in any case, many people, the rural people, they don't even follow up these issues. The majority who follow up are those that are on social media, with access to information and so forth. But the majority don't. So I don't see the reason why the MDC Alliance should have sleepless nights over an issue. It's not affected vote here because the 2 million support that they have actually has nothing to do with the court. They don't even follow. They have no... Like what they are saying, it's about the support that Chamisa has. It's not about the ruling that has been put in place.
Aiwa, pakanaka ipapo. Ndinokurudzira madzimai vari palive feed. Nyorai namba dzenyu mupindewo munzwikewo mazwi enyu. Nekuti nyaya dzatiri kukurukura idzi dzematongerwo enyika. Tiri kuona varume ndo vega vari kuuya vachitaura mafungiro avo. Mangwana madzimai tozowanikwa taakuchema-chema kuti hatiiswewo pamatafura apa panenge pachidyiwa masitondido. Saka pindaiwo mutaure pfungwa dzenyu panguva dzinedzi. Over to you, sir.
Yes, voyela kuwe njalo mnumzana Chirota. Uboni ngani lolu daba ungasichazela nje lokade likukhuluma ngokuthi abesifazana lapha basebenzisa ubulili babo ukuthi bethi hayi thina lapha siyahlukuluza ukuthi ngoba singabesifazana lanxa kungela sizathu esikhulu sokuthi sikusekele lokho.
Yeah, bebe usho ukuthi abantu abesifazana babe babuya ku program bekhuluma lokho ababe lakho ngoba kugcina sokusiba le lokhu nje nabantu abakhuluma ukuthi ano siyanikezelwa.
Yebo, kodwa ukuphuma kuka Nkosazana Kupu ngathi kungabe kuyikuthi kaphumanga ngabe ibandla liqinile yini. Sizile omunye umlaleli lapho mkhona nje sithi kufanele ukuthi lihlalisane phansi njalo lixoxisane libambane. Esithi kulula nje lokho.
Hayi, angifuni ukuthi ngikhulume okuningi kodwa ambona ukuthi ibanda lalingaba right umama okhuphe ekhona. Ngibona ngani khona okuthotha akwenzayo. kwa lungisi ibanda kakhulu ngoba aluba phele lokulishwana njengoba vele ubona indaba zingene e-court bese kwathi phele ukuthi uzabe lokho elisa so mbonani uphuma wakhe kwaba into enhle eqinisa ibandla.
Mhm. Hayi, hayi kulungile, sibongile ube ubambe khona pho icingweni. Mazi.
Mhm. Tinozwa ukuthi sine mo caller pa nare. Hello caller.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Albert Arch kuchisumba nje.
Ah, kuchisumba nje kwakadi.
Ah, kuchisumba nje kune nzara kwakatsva.
Ehoni, aiwa, tipewo pfungwa dzenyu manzwa iri mudariro.
Eya, chokutanga ndombochungamidza gamba redu Maidongo.
Maidongo muri kuzvinzwa here?
Ndiri kuzvinzwa nanhu ekanyi kwangu.
Eya, tinodakara yamo asi nzara ndo iri unono.
Iya, takabazvizwa wei, tichaona kuti todini.
Eya, pakanaka, ndaidawo kutsinhira nyaya iri mudariro iyi.
Itaura henyu.
Zvinozvi zviyati mushandi mai asi kana mai vakarashika nzira zviyana kana zvinonesa ngezvekuti kuti uzovapetudza pambodai manje hazvidakadzi. Chandoda kukumbirisa ngechekuti zviro zvadai mukaona kuti mwana mudoko chamisa asimudza mureza wenyika ngebasa raabata mukati menyika inei. Vantu vomuka nyamashi vomuka chibvenen'ene kungoti Chamisa asi mutungamiriri weDC azvironzi chiri izvozvo ngoti kweshe wakaenda kurufu vatsvangirai akandita basa akapedzisa izvezvi nyamashi unowu vanhu vati kwaitenda matare ngoti matare anoita zvinhu zvemutemo asi kuti mitemo yacho inoda kuningira kuti wabuda mubamani ndo mitemo inoshandiswa munyika munomu. Saka kana votika hai tinozoshanda nevamweni vakaita sana Ngonzora azvironzi chiro zvengokuti dai tiri vana vamuntu umwe pasa pakatoshaika atsvangirai takatoramba takangobatana sevana vamuntu umwe. Saka poo dai panotaudza kuti papinda gonye gonye rineri ticharuona.
Saka pakadai zvoizwa sei manje?
Isu chatokumbiswa ngechekuti tinoamboningira kumboteedza matare wekuti anomboningira kuri ngokuti matare ngaaningire ndaafe zvairi toziva kuti zvinonaka asi matara akaningira akarekera dii rimwe tinoatoziva kuti matara nawa haasi matare enyika so kuti pane gonye rapindira kuti zvinhu zvedu zvishate.
Mashoko makukutu muve nezuva rakanaka.
Tabonga yaambo asi nana mai ngavazive kuti kana chiripo chaitika vanhu vakatukana mumhatso munogadzirisana nguva iripo tovaka nyika yedu toenda mberi. Ndabonga maningi veibhuya gamba renyika Maidongo kuti 2 million adzitokuchipa.
Ichakwadi vabhuya gwinyiso.
Ichakwadi kuti nyamashi unowu nevari kuita mavhoti kunana South Africa dzimweni nyika havasi vakamaona mavhoti ivo.
Aiwa mashoko makukutu tinobonga yaambo.
Tabonga dai Mwari akatungamirira kuti zveshe zvinoitika ngokuti zviro zveshe zvinoitwa ngevanhu vadoko nyika inei yaaye vana imbosiyira ivo vanhu vaiti zvakanaka ndokuti nyika iende mberi.
Ehoni. Alright, baba ima, rigaiti mbutura, tina mai niko, varipa nare, alo mai niko.
Hello, sister Mavi, mrisei.
Ai, watafara mbonzo, mazimai, taantri kupenga hapa, kutuko mazimai muri kupi, nyai zisei muri kusara, musiri kutawara ufungwa zenye, tipe ufungwa zenye, muri kupi mai niko?
Dirukuno ku Massachusetts.
Ehe, kwa kadini ku Massachusetts.
Kuna kuri nani nasi.
Ai, wataura enyu, tinsuki.
Tuda utanga ndakunda tenda umaido. Nokushanda kwakaita streke nokuti ndo vakatanga kuita gamba guru vakarwisana ne Zanu PF. Sare zvazvanga sare zvatombotanga kuitika. Takaona kushinga kwakaita. Manje iko zvinotawanawo vachamisa vari kukwikidzanawo ne Zanu PF iyi. Handifungu kuti chango chamisa chaiye kungokosora Zanu PF inowana zvokutaura paari. Changoita chese chese. Vanotoda kutongomushora. Makoti yedu ekuZimbabwe haana kunatso ita zvakanaka. Vakaitwa yainonzi captured. Saka apa handi hapana vanotongoramba vachingotsvaka. They we always try to find a way to to deal with the opposition.
Mm-hmm.
And Maidongo knows this. I remember I supported her very, very well against Vivian Mwashita. And mm-hmm. I commend her for that very, very well. I'll just speak a little bit in the elevator. It's not very good, but... Akulanda wakutu uchamisa uya enzani. Vayafunu kumtata, vayafunu kumudistroya kupela. Kumbe uya kwetlela, kumbe uya kulumanjani. Vayafunu kutiba, abafunu kutikuwe nge opposition e Zimbabwe.
Mm-hmm.
Izanu PF, yafuni one party state. Tenasi isfuni. Izanu PF, yafunu kuti iyo ngiyo, the only one dominant party in Zimbabwe.
Mm-hmm.
Actually, I want to write the corner with Joshua Nkomo and everybody else. Nanyazeli Midlands. Yazanti Zimbabwe Yonke. And it does not matter, unfortunately. So, as Zimbabweans, we need to get up and fight for our rights.
Mm-hmm.
Yes.
Aiwa tinotenda chaizvo amai niko tafara kutambonzwa madzimai vachipinda muchirongwa uyezve tanzwa mazwi amataura muvenezo varakanaka and happy Mother's Day
nemusweshonda
baba
right.
Yes sezva kuti silo mnumzana wile mutimba ecingweni siyakwamukela kuhlela
ngiyabonga salibonane ninjani
siyaphila ungaphose lakho.
Yebo, hayi ngiphosele okuncane nyana engilako udaba ngiluzwile.
Mhm.
Hayi ukuthi owami umbono umi kanje, umama uMakhube kutsho ukuthi usebenza lebandla lezanu, nguye ophambanisa izinto ebandleni. Into leyo wabona wayenze ekuqaliseni. Kathesi siphakathi siyambile yenule bandla lakhe libiza EMDCT, abantu bayavotela uChamisa ele bandla lakhe lalibiza ukuthi MDC Alliance. So kathesi ukuthi lako lokhu sokuvumbuluka kwemakoti ukuthi labo bama makoti ukuthi babengathi isikhathi sonke kuyahlupha.
Mhm. Yeah,
so, le imisebenzi kaThokozani Khube le bandla lakhe.
Yeah, ikuthi nje asenelisanga ukuzuza isiphatha amandla sebandla likaKhube kodwa labo batshana bekuchasisa ukuthi hayi bona bazimele bodwa basebenzelani lezanu PF njalo kwakulilungelo lakhe ukuthi abe kuyiwe kwakumele baye ku-Congress kuyecutshungulwa lolu daba kungahle kuthiwe umnumzana Chamisa yena nguye wakhethwa ngubani kumbe ngumkhokheli uMorgan Tsvangirai kumbe ngubani hayi kwakumele kuliwe ku-Congress ngakho ke bathi yikho abakutshoyo bona lokho
hayi kasoka basoze bevume hayi thina siyamusapota uChamisa mina ngakuhamba ngayobhalisa ngagada futhi ngakuhamba ngayomuvotela noma enze njani uMakhube uza kuyadliwa kuphela bakhambe lapho ayenze into lakhona kayisoze iphumelele.
Yebo. Hayi kuzwakela, hayi sibongile ukuxoxa lana.
Hayi siyabonga.
It's unfortunate we don't even we couldn't get an official from MDC Khube on time. Otherwise he's saying that he believes that they are working with ZANU-PF, but I've told him that no, they are on record. They're saying no, they are their own party. They believe that they should have gone to Congress first before electing.
I actually spoke to Yvonne Musarurwa before the show and she asked us to try, so I guess we keep trying her number, but we have a caller. Mm-hmm. Hello, caller.
Hello, Magadi Ndoma Nende Varakutaura, Magasinta.
Magadi Ko Vama Nende Murikupi Zia.
Vama Nanda
Murikupi.
Ngirikuru South Africa.
Ehe, tipe ufungwa zenyu Vama Nanda.
Mazika. Pakaiti kadambu zikoro kusha ya kwa wa Tsvangirai, vaiva mutungamiriri weMDC. Tinoziva kuti rufunge rwaari rakazorora hau. Dambudziko rakaitika nderekuti pakaitika makaro mukati neMDC.
Zvichirevei.
Kana zvandinoda kureva ndezvekuti maikope munhu akanga asarudziwa neCongress yeMDC iyo yakanga yasarudza vatsvangirai as president. Izvozvo vamudzori navachamisa vakazvapengiwa. Zvinova zvakazoitika kuti pave nokutaudzana kusina kuchimiro chakanaka mukati mebato ravo leadership vanozviziva izvozvo vari muleadership kuti zvakamboita manyonga zvakakasika kuvharika nekudawo kuti vatangirai munhu akanga asingatambi zvakanaka miviri yavo zvaifanira kunge zvakaitika ino vaiva vanhu vaiva vachide chokuramba vakabatana ndezvokuti vachamisa ivo pachavo vaizviziva havo kuti hongu munhu ane sapoti uye semukomana wechidiki sapoti iyo anogona kuiwana vangadai vakangoti mai hai sezvo mugari atisiya inongoza kuti ndima makaelektiwa necongress congress inenge iri pamusoro pebato chifambai nemusangano tozonoona kucongress sazonogadzira ichazogadzirwa pacongress yakafanana nei yavari kugadzira iko zvinezvi ndezvaigona kunge asiyuka zvineko zvinezvi nekurwura kwaita high court zvinoreva kuti zvese zvavanga vari kuronga ifredi nalefaiti zvichireva izvo kuti vodombotanga kugara pasi kana vachida kuti vasamuzadzi mari dzakawanda wanda vachipikisana nokupikisana votombogara pasi
ya vamanhanda nguva dzedu ndodzadyikana nenhare yenyu haisi kunyatsonzwika zvakanaka saka tokufonerai futi munguva inotevera regai timbotora imwe kola asi tinotenda nekupinda kwamaita muchirongwa star
ye ungasinike lako mnumzana Richard Moyo ngaloluda
All right, I'm going to reward.
Oh, yeah, but to reward.
Yeah, I mean, Kuduma is good news, Lapa. Oh, when Zagala, Lapa, is in Bavi, it's politics here to Lapa, yes, being totally. Ngoba, Singati, Karisen is trapper. Udozen, Ukupe, he post Aela, you, why in the Yue? Ekhethwe ngabantu right liyakhumbula ukuthi uTsvangirai kwathatha isikhathi beloku besithi njengoba usugula akudinge umuntu ozakusakusida adinge umuntu ozakusasisa he waited until uChamisa waze wakwanisa i-ford esesibhedlela khona ngale gwane wabethi sengikhethe uChamisa liyayibona into yakhona
yes ayibona
ngapha ukhuphe thina abe ngapha esentshini abesindebele sokusetshenziswa kuphela ukuqansisa abantu mina kunje so I'll tell you ukuthi I was at the observer my election khonapha eMpopoma eGabu kona I was not paid kule abantu phezulu abadla imali akusebenzi that's why I left i-politics eZimbabwe i-politics yangkhona is very shallow ngabantu abadlayo kuphela kuphezulu thina umuntu wena phansi uyabuloku usetshenziswa and then uChamisa from my personal point of view I'm a former secretary vice secretary welozen what 99 popom
isikhathi sesiphela lihleli iqedile
uyezo kwathiwa icatshile iphathiswe umuntu othi sibhadale ama-elections icatshile kwakuphathiswe umuntu akuzwakali akulalutho that's why even ama-sponsors i-NDC kayisela ama-sponsor
hayi siyawuza umbono wakho
kubi kakulati ukhuphe wakhuthelwane ngithi ukuthi ngiyamsupport and then vele babe ngasoze bangivotele ngenxa yokuthi umuntu wesifazana and then umuntu wesindebele
hayi uyezwakala umbono
wakhouyakuzwisisa
ye kodwa unfortunately isikhathi manje asisavumbana siqhubeke mnumzana Moyo we hoping to give our guest the last word but hayi akusokwehlula sibongile ke abade belathi kuhlelo mnumzana Sweden Chiro what's up yena isikhulumeli sakwabulawayo ku-MDC labo bonke nje abalaleli bethu abasibhalelayo lebesixoxa labo ibizo lami ngusithandekile mhla
todora kutenda mai Margaret Dongo nguva yedu ndoyadyikanana kuti tipe izwi rekupedzisira asi tinotenda zvevese vanga vari pamalive yedu nyanya vari pafacebook page yedu yevoa shona kunge manga muinesu nhasi ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muwashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pawomen's round table patinokurukura zvinosangana nemadzimai.